Chigaro veZimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, vazivisa kuti ZANU-PF yakunda pasarudzo dzeparamende kuchiredzi East, Wedza South, Masvingo West, Masvingo South, Mudzi North neMarondera West.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Maslin Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishureva Amon of the MDC Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Kudokwani Chivero Stanley, an independent, received 90 votes. Kanya Zpiwe Elizabeth of ZANU-PF received 7,619 votes, and accordingly, Mukanya Zpiwe Elizabeth of ZANU-PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
MDC Alliance yakunda kugwanda Central munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati vafara nezvabuda musarudzo parizvino.
Marizausa ari kutifadza somusangano weZANU-PF ari kuratidza kuti makandidates edu ari kubudirira. We just hope that zvinoramba zvichiitika kwese kwatinenge tichikubisa.
Munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Munzora vati pachine mutambo uye vane zvikwata zvavo zviri kuunganidza zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ese.
Pataura maresults emaconstituency 7 chete. Pamaconstituency 7 ipapo tiri kuona kuti MDC Alliance tine constituency imwe chete iripo Gwanda Gwanda Central. Asi pachine maresults achiri kuuya, saka tichaona tichibva kuti timu dzedu kuti dzinoti chii dziri paground.
Kunyange hazvo zvabuda mudunhu ravo reHarare Central zvisati zvaziviswa, vamwe vange vachikwikwidza munzvimbo iyi muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vakundikana uye vatambira zvabuda musarudzo.
Vanhu vavhotera zvavanoda. Ndinovimba kuti havazochema naramangwana, nekuti kumashure kwanokuzwa kwavakabva, munhu agona kunokunda maHarare Central constituency, munhu asingapinde muvanhu, asingataure muvanhu, munhu wavanoziva kuti haana chaanoita. Saka naizvozvo ndozvido zvavo, ndozvavada. Saka vachaita sei? Vachawanawo zvinoenderana nezvavasaru.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nezviri kubuda musarudzo.
Ende sezvamangonzwawo, bato guru munyika yeZimbabwe, ndinoreva kuti guru panhamba yavanhu matozviona ratanga kutungamira. Hatinganyanyi kuda kutaura zvinoenda mberi nekuti tinopedzisira tovanawo ngemaresultsi, asi tirikungozivisa vanhu vemuZimbabwe kuti aiwo zvinhu zviya zvatanga. Vamunangagwa vatanga kutungamira, ende zvapo ndo zvabuda zvatinoshanda nazvo so far, ende zvinotitaridza kuti ramangwana ramakajeka rekuti Zimbabwe rimaoko akachengetedza.
Justice Chigumba vati vachazivisa zvimwe zvabuda musarudzo mukati menguva shomanana iri kutevera. ZANU-PF neMDC Alliance ndiwo mapato ari kutungamira musarudzo. Kunyange hazvo zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo, MDC Alliance iri kutungamira zvine mutsindo mumaguta nemadhorobha akawanda, ukuwo ZANU-PF ichitungamira zvine mutsindo munzvimbo dzakawanda kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.